vahwende vanoti dambudziko rekuputa nekunwa zvinodhaka ratekeshera munharaunda yavo zvekuti vechidiki vakawanda vari kurasikirwa neupenyu pamwe neremangwana ravo nekuda kwedambudziko iri. Asi vati chinoshamisa ndechekuti zvinodhaka izvi zviri kutengeswa panzvimbo dzinozikanwa zvapa kuti vaite mushandira pamwe nemapurisa nevabereki.
Saka isusu sevabereki nevatungamiriri vevana mukuwadzana tatora danho iri kuti tivharise tende toona kuti mapurisa achizozvikwanisa kuti vasunge nevanhu avo. Saka nechitandiko chatiri takaita musangano nemapurisa svondo rapera nevabereki vandaitungamira ini semutungamiriri wenzvimbo, tikatenderana nemapurisa tatovapa listi yedzimba dzacho dzatinoziva kuti ndo parikutengeserwa madrugs, ndo parikuitwa mavhungavhunga pati evana vanenge vachiuya vakapfeka mainifomu vachipinda ipapo vachimadoro vachiita zvinhu zvechikuru.
Vahwende vaudza Studio 7 kuti pane dzimba nhanhatu nedzimwe nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka dzichavharwa muchirongwa chavari kuita nemapurisa ichi.
Changoda kuti timuke musi tichingovharisa ivo vanhu vacho vasina ngazive gose kuziva kwamunoita ava vanhu vokuti vakangonzwa information vanobva vafambisa zvinhu vachiita sei. Saka tiri kutora taimu yedu tichizotsvaga zuva ratichavasvikira vakarivana vati kuvharisa hatisi kuzoregera. Community yekuwadzana yaneta nevanhu
vanoti dambudziko iri ratekeshera kunyange muzvikoro chaimo zvekuti svondo rapfuura vakasheedzwa apo vana pane chimwe chikoro munharaunda mavo vainwa nekuputa zvinodhaka. Vanotiwo vamwe vechidiki vari kuzviuraya mushure mokutsiurwa vashandisa zvinodhaka. Gogo Regina Mukunda ava nemuzukuru wavo Milton akapona nepaburire tsono mushure mokurwara aputa mbanje nemutoriro vaudza Studio 7 kuti vanhu vanotengesa zvinodhaka vanofanira kusungwa.
Tinoda kuti vaongorore dzimba dzine vanhu vari kutengesa madrugs vabatwe vanhu ivavo nekuti vana vaparara. Vana vakuvara muno wangu aitonzi mapapa ake akaita sei akaafektika. Ndikatoenda naizvoshuwa kuusikani tikadzoka dokta akati ukaramba uchiputa madrugs uri kunofushirwa. Saka iye akazvinzwira kuti ndiri kunofushirwa ndikaramba ndichiita keroni. Ezvino akatochinja uyo atosimba muzukuru wangu yanga asina kudai so. Ezvino akudya sadza akanga asingadyi sadza.
Milton audza Studio 7 kuti akafarira mutoriro paakaupiwa neshamwari dzake uye waimupa simba rakanyanya pane zvese zvaaiita asi anoti akazousiya paakarwara zvekuda kufa.
Ndakarwara nemalungs kuda kutofa chaizvo chaizvo ndopandakazosiya.
Mumwe mugari wemukuwadzana ati anonzi Suke audza Studio 7 kuti kunze kwekushandisa zvinodhaka vamwe vechidiki vavewo kupara mhosva dzakaita sekuba nekuponda.
Vari kufamba netsono nemascrewdriver nemapanga mahwani ende kumba nguva dziripo. Kana paine zvinokwanisa kuita ndatenda zvikuru neshoko rimwe rinondibata ratarwa nemufundisi chokwadi dai tataona mukana nevabereki mudzimba dambudziko raredu pamwe chete. Taenda kumachechi kuna mata chaiko chaiko mwari atinzwe nokuti ndiona sekungotika mazuva kupedzisira akataurwa chokwadi nyika yokwedi yakumawere.
Vahwende vati kunze kwekuvhara nzvimbo dzinotengesa zvinodhaka vari kuitawo mitambo yakasiyana siyana zvinoita kuti vechidiki vawane zvekuita vasafunge kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kutsigirwa nevedzisvondo vakaita samufundisi Clopas Blunt vesvondo yeTAB Ministries avo vati vave nezvirongwa zvakawanda nevechidiki.
So sechurch tiri kuengage mayouth nevamwe vechikuru mumamovies kuvabvisa mumadrugs kuvabvisa mumastreet. Saka mukana tisheti ndakapfeka it's a notorious convict ndanditori actor mumovie iyoyi handitika. So we are trying to create employment opportunities kune vechidiki vasikana vakomana na baba na mai.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu munharaunda dzavo vashande nemapurisa kupedza dambudziko rezvinodhaka munyika.
Saka zvinhu zvatagara tichiti isu zvinobatsira nokuti vanhu vanoita zvezvinodhaka vanogara muvanhu. Saka vanhu ndovanoona zvinhu zvinoitirwa mudzimba, zvinhu zvinoitirwa pakawanda. Saka zviri kutoitwa izvozvi izvi zvinhu zvatinogara kukurudzira nguva nenguva kuti ndoo kuti tirwisane nenyaya dzezvinodhaka kubatana kwemapurisa neveruzhinji mwana anoita zvinjiwa nezvinzvimbo zvakasiyana siyana.
Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratekeshera nenyika yese uye hurumende yakatoumba dare remakurukota kubatsira kurwisa nyaya yezvinodhaka. Zvinodhaka zvinonyanya kushandiswa iguka, dombo, mutoriro, kambwa nezvimwe uye zvimwe zvacho zviri kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.